mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kabvumbi 13/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mumwe murume wekuruwa padyo neHarare anoti iye nemudzimai nevana vake vari kunzwa zviri nani pari zvino mushure mokubatwa nekurapiwa chirwere checoronavhairasi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotya kuti mamwe mabhizimisi muzimbabwe achatadza kuvhurwa zvekare mushure mokurwisana necoronavhairasi semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mugari wekuruwa pedyo neHarare vasoro nyakudya avo vakabatwa nechirwere checoronavhairasi apo vakabva kudubai vanoti vari kunzwa zviri nani pari zvino pamwe nemudzimai wavo nevana vavo vaviri vakabva vabatwavo nechirwere ichi vanyakudya vanoti vari kubatsirwa navana chiremba avo vanouya kumba kwavo zuva rega rega ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu westudio 7
ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumurii vakamira neni chaizvo that giving me all the support yandiri kuda even madoctors ndoda kutenda zvemadoctors ese achitungamirirwa naDr Jones wesit of Harare vakandibatsira chaizvo they come kumba vachizotoona kuti tiri kunzwa sei kana paine any medication yetu iri kuda tovaudza votiigira kana paine zvozviro pane pari kudzimba vatinovaudza vouya madoctors they are coming every day saka ndinotenda through the ministry of health nekuri rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well tinotenda mwari naizvozvo
mungatsanangurawo here ukama wenyu nevanhu vose ava vakabatwa vaine chirwere checoronavhairasi
wekutanga ndavadzimai vangu nefirst born yangu ine 24 years nesecond born ine 21 years ndo vari kurwara
ko kana muchirapwa muri kumba zvinenge zvichifamba sei vana chiremba vanenge vachiuya here kana kuti vanenge vachitaura nemi nepavhidhiyo pangava paskype kana kuti panhare mbozha
madoctors anouya pamba because isusu were locked in hatisi kutenderwa kubuda payadhi pedu nekuda kwekuti hatisi kufanira kutapudzira chirwere ichi kune vamwe saka tiri pamba pedu saka vanouya madoctors anouya every morning vachicheka unhasi kuti tiri sei havambofoni vanongouya every day vachicheka kwatiri kuti vaona kuti pane urwara here pane any medication irudiwa here vachititarisa
asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko
inini ndinobasa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni saka ndinomaorder kudubai saka ndanangoenda as usual kuno order but unfortunately ndakangonoitawa ndizivi kuti ndakasanga ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handizivi kana kuti mumarestaurant here pakudya handizivi asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro vaitema chaizvo the following day ndaenda kunzwa upera simba nemusana vaakubata saka ihosha inovhaya paralyza mabody parts akati wandei at the same time
mumwe mugari wekuruwa pedyo neHarare vasoro nyakudya avo vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mokurwara necoronavhairasi vange vari parunhare kuruwa naBlessing Zulu westudio 7 zvichakadaro muzimbabwe vanhu vabatwa nechirwere ichi vave gumi nevana uye vatatu vakatoshaya uwandu wevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose uri kuramba kuchikwirawo. Mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention rinoti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave kudarika zviuru zvinomwe nemakumi manomwe. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzezvechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere. Vanhu vafa vadarika churu nezana pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose ichiteverwa neItaly neSpain. Nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dzinoti mabhizimisi achada rubatsiro rwakawanda paachavhurwa mushure mokurwisana nechirwere checovid-19. Sezviri kuitwa munyika zhinji, hurumende yakavhara zvinhu zvizhinji munyika pamwe chete nekuudza vanhu kuti vagare mudzimba dzavo kwemasvondo matatu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Global Fund Managers muHarare vaPersistence Gwanyanya vaudza Studio 7 kuti vanotyira kuti mamwe makambani achatadza kuvhura zvekare zvigokonzera kurasikirwa nemabasa kwevanhu.
Handione tisibuda takanaka sezviri kungoitawo zviri kutyirwa pasi rese kuti pachazopera urongwa hwekumbogara kudzimba chirwisana nechirwere checovid-19. Pasi rese rati makambani ngaambovharwa, asi avharwa kudaro makambani mazhinji kana kuti avhu sasanyanya kushanda mashandiro aanga achiita kumashure kuya. Asi pane kutyira kwakanyanya makanzwa nyika yekuAmerica vaDonald Trump vachitema chemawo kuti yedu nyika ikaramba yakavhara kudai tino remangwana redu rinozomira sei. Zvimwe chete izvo nenyika yedu yemuno muZimbabwe takanga takafarira kumashure tika mabhizinisi iwawo angandosvika pakugomberwa. Nyange hurumende yedu ine ruzivo rwokuti tikaita masvondo matatu kana akadaro hatinenge takagara kudzimba tisingaende kumabasa, paanozonopera masvondo iwawo hatinenge tasarira kumashure ende makambani achida kuti abatsiridzwe. Ndosaka payamutsidzwa hurumende yakati tinoda kuparura urongwa hwemari hwekubatsira makambani iwawo, asi mumwe unoziva zvekuti mari iyoyo haimbosiya zvayowakwanirana nezvinoda kuitwa pamakambani iwawo, kunyanyanyanya edu agara akasarira kumashure, kunyanyanya edu agara achitotatarika achiremererwa. Saka tinotarisira kuti pachagona kuva nekugomberwa kwemakambani.
Tichitarisa zvamataura izvi, iripo imwe nzira here ingashandiswa yokubatsira vemabhizimisi kana chirwere checovid-19 ichi chapfuura?
Nzira chaiyo yakanyanya kutapamhamha ndopasina, nekuti chirwere ichi chaidenda rabata pasi rese, nehurumende yedu inosanganawo nedenda iroro nekuti panguva ino zvese zvakavharwa. Saka vekumabhizimisi kazhinji kazhinji vanotarisira pahurumende. Hongu hurumende inogona kuti yodhinda mari yobatsira sezvinoita dzimwe nyika dziya. Makaona zvakaitika pakaita denda reupfumi rwepasi rese reglobal financial crisis, nyika dzekuchamhembe dzikatanga kudhinda mari, nyika dzekuona America nenyika dzeikoko dzikatanga kudhinda mari kuti vasumukire paupfumi dzahwavo vabatsire vezvemabhizimisi. Saka izvozvo ndinotarisira kutiwo ndozvingangeitwa nenyika yedu yeZimbabwe. Asizve tatine dambudziko rekuti matambudziko atiinawo ese eupfumi hwenyika ane chokuita nekudhindwa kukanga kuchiitwa mari nehurumende zvisina mwero, zvisina nduramo. Saka ipapo tinogarazve takarirovedzera tichiti sekurovedzera kwatinoita hurumende haigoni kuti itange kumhanya nemushini wokutinda mari zvakanyanyisisa zvisina nduramo zvisina chipimo zvisina chikero saka ipapo tinenge takaisa ziso redu asi zveidambudziko rapinda mumba saka zvinoda kuitwa zvakapaka pane kudzikama ende pane zviga zvawo zvako kudhindwa kwemari uku saka tinofanira kutera miko nemirao yekudhindwa kwemari mushure mekunge chirwere denda iri razvo chinopera pasi rese nyika dzedu takudzokera takuona kuti todzifambisa sei sezvichaitwa nedzimwe nyika dzese dziri pasi ndonzira chete yandinoona ichange ichishandiswa nenyika dzakawanda yedu yeZimbabwe hapana chichairambidza kuti idaro asi ine zvakawanda zvainotarisa kuti painenge yakudhinda mari iya kuti ibude mumatambudziko inofanira kudhinda yakanangana zvakanyanya chaizvo chaizvo nemabasa ezvigadzirwa nemabasa emaoko mabasa anosumudzira nyika izvi kuda zvingatiita kuti tichibudawo matambudziko atinawo senyika asi kudhinda kwacho kunofanira kunge kuri kudhinda kune chikero kune mwero sekutaura kwandaita
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Global Fund Managers muHarare vaPersistence kwanyanya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvinoti zviri kunetseka zvakanyanya nekuda kwekunzi zvakanzi zvigare mumba nekuti hazvina zvekudya. Izvi zvinotevera kuridziro yemutungamiri wenyika vaSiro Ramaphosa yekuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavirus icho chabata vanhu vakawandisa munyika iyi kudarika dzimwe nyika dzose dzemuAfrica. Mutori wedu wenhau More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
South Africa yakazivisa kekutanga kuti munhu ainge abatwa nechirwere ichi musi wa5 kurume. Mumwe muzvina bhizinisi ane kambani inoita zvekuvaka ichipawo zvimwe zvizarwa zveZimbabwe mabasa vaBrighton Songore vanoti pari zvino vave kutotadza kana kubhadhara vashandi vavo muhoro wekuti vararame. Vasongore au vanowawo mufundisi musondo yeMethodist Church vanoti vave kutadzawo kana kunamata pamwe nevamwe semazuva ose. Chimwewo chizarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti kunyange hazvo kugara mudzimba kwambovapa mukana wekuti vagare nemurume wavo zvave kutokonzerawo mvongo mubovoto mumba mavo.
Coronavirus yauraya zvinhu. Baba vari kugara pamba vasikuenda kubasa. Izvo sochika chechu chechu chatakatenga nemari yatakapedzisira kuwana chiri kupera. Magetsi ari kupera anoda kutengwa hapana mari. Havasina kana mabasa nokuti vanoshandira. Havashandire kambani tinovapa mari. Saka ichi chirwere ichi chatikanganisira zvisinga ichi. Coronavirus yauraya zvinhu zvakawandisa. Advantage yo ndeyekungoti tingogara tichitese pambo futi tinongotiwo close but sometimes uri kutotinetsa futi kwese togara tichinetsana pambo.
Asi vaMarvelous Mashaya Mombe vanoti kunyange hazvo mutemo uyu wakavaomera vari kukwanisa kuwana nguva yekuve nemhuri yavo.
Ine ma disadvantage mahombe chaizvo ende uye ine ma advantages wo aina woyo yekuti it also brings the best out of the men kana muri pamba. Iyo yanetsa coronavirus italokerwa pamba ma disadvantage atisiko kwanisa kufamba mashop akavharwa atunzi garai mumba ende vari kuitira utano hwedu kuti chisarambe chichispreada chirwere ichochi saka tiringogara tirimo mudzimba imomo mumabasa atisikuenda ende kune vamwe vanozvishandira mabasa emaoko havasiko kwanisa kuti vachiwana cheuviri vari mudzimba dzavo vasiri kwanisa kuenda kunotsvagira mhuri dzavo ende vanenge vane mabills avanenge vachida kuteerera nekuchengeta vana nekuriritira mhuri saka ndo pane big disadvantage but chikuru ndechekuti zvedu tiri vapenyu uye government iri kuedza painogona kurwisa chirwere chatidai kuti netsa but tinosiyira kuna musiki tichitaiwa zvichaita mwari ariko mwari mupenyu zvine chinangwa
vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chekudya chimwewo chizvarwa chezimbabwe vapisi Maridzo vanoti kugara mudzimba uku pave kuvaomerawo zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda havachauyi kuzotenga zvekudya muhotera yavanoshanda iyo iri kutengesa zvekudya muchivande.
Zvinzisa zvakataurwa naPresident muSouth Africa. Asi nyaya yekuti mabasa vanhu vachakwanisa kuya kuzotenga mabasa nekuti hatina kana macustomer ari kupinda vachitenga saka basa riri kuita kuti business ridzikire lo.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti havo mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chouviri. MuSouth Africa mune zvizarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru asi mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kuti pane zvizarwa zveZimbabwe zvafa here necoronavirus kana kuti kusungwa munguva iyi iri kunzi vanhu vagare mudzimba. Hurumende yeSouth Africa inoti iri kutarisirawo kuti uwandu hwevanhu vachaonekwa vaine chirwere ichi huchawedzera zvikuru sezvo pave nevanhu zviuru gumi vari kushanda kuona kuti vanhu vavhenekwa utachiwana uhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mujende yuzi mune nyaya yekutevedzeri womutungamiri wenyika vakembo Mohadi vanoti Zimbabwe haina kugadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere checovid-19. Vamohadi vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu vachiti hurumende inofanirwa kuita zvakawanda kurwisana nechirwere ichi. MuHerald Mekare, Media Institute of Southern Africa yaenda kumatare edzimhosva ichipomera mapurisa mhosva yokushungurudza vatori venhau. MuChronicle mune nyaya inoti mapurisa muBulawayo neZuro vakasunga mufundisi nevatendi vekereke yeRevival of Jesus Miracles Ministries mumusha unogara veruzhinji weNketa vachivapomera mhosva yekuungana izvo zvakarambidzwa nehurumende mukurwisana nechirwere checoronavirus. MuChronicle mekare gurukota rinoona nezvevasori kana kuti state security vaOwen Ncube vayambira nhengo dzeparamende nemakanzura kuti vasape vanhu matsamba ekufumisa kufamba-famba panguva ino yokurwisana nechirwere checoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka seko pa Studio 7. Ini ndiroita zvangu lesimati njani ndiri kuno ku South Africa mukorovas dani. Ha, vamonzo ravandishamisa havana side yavo. Ha, kuita kwa zveshuwa ndiye mutengesi muhombe havana side kudai vatomhanya kudhara vatova kukuna kupi uku. Ha, izvi zvinoda kuzama kuda kuitwa apa ndiko kunonzi kuda kuzama kukupa nyanza. Haukupi kinyanza. Hapana chinopo chinja kuna vachamisa nekuti vachamisa vadiwa nemunhu wese muZimbabwe, munhu wese kusanganisa naye vofunda munanga gobachivava vakana zvakanzi kuvhotapo vari kunotovhotera vachamisa kuda kutaura chokwadi. Saka izvi zvinofarira vamonzoreza hazvina kana nebasa rese, hazvimbotorina kana nebasa. iwo mataracho wa watu ziva mhosva hairo yosuka yatongwa but vaifanira kungoiona vega kuti ano iyi haichashandi nyoti vakupe vakapinda musarudzo vane bato ravo vega vakazvimirira kudai kuri kuti pakabhisweko kudai vasina kumbogara vaita bato ravo vasina kumbogara vapinda musarudzo vakangogara chete vagara mataro kuti achatongwa kuti kudii zvanga zviri nani nesu kuti azinditaura no imunhu ari serious nekuti nyaya itongwe saka ivo vanga vati vaneravo bato vakatopinda musarudzo saka iyi nyaya iyi vachiri kuiteverera kuti idii yapera kudhara iyi nyaya iyi kana zvakadaro oke nyaya mhosva hairosvika kusvikira yatongwa ndi ngakumuke neyeya yekubirira kwesarudzo iyeya ngachitanga futi kutongwa futi haina kupera kaiya zvauza zvongovharavhara zvongova mavhile mavhile vheni zvauzvenhema nyaya haina kupera vakazoona vega kuti zveshoka vachamisa vakahwira saka ngaitange futi kutongwa futi nyaya iyoyo handivamutsiridza futi yakakupei neiyi futi yekubirira kwesarudzo iyi ngaitange futi yeiyi
mazuva sei kuona kukoma jonga pandikandimire nevese vari pastudio 7 panoapa vanotaura nhau dzinofadza zvitende zvanzi hangu Denis inini asi ndaanchido kuti mwari vatibatsire panyaya yecoronavhairasi ticharamba chitaura namwari kusvika mwari vatsamwa kuti avanhu havanyanya kundinetsa marigandivapei zvavanoda because kana tikanyarira mwari vanofunga kuti zvinhu zvese zvakanaka nyange necorona yacho vanofarira vanhu vacho hapana munhu anodo kufa muzimbabwe nyange mapurezidendi anotorwa kuti paite nhangirikiro ipapo paita kurapika kwakanaka because izvo zvakukona nyanga murapwa achida nyange mapurezidendi acho haakwanisi kuenda kunze kundorapirwa ikoko that means if it means death then we die together us and our presidents so taitokumbira kuti nyasha dzamwari dzivepo nekuti kana tikazofirwa nevanhu vatinoda zvehazvifadzi but most importantly dai kuri kuti tinopona tese yeah, that's the most important thing that we can talk about now asi manje kuti tipone tese kuda kunamata mwari saka vanhu vamwe havari zvokunamata mwari vanokekeleza vanongofunga kuti mwari vachotenda zvese zvese asi pane nguva vanoti mwari vatsamwa vachatiudza zvinonga zvitaura munhu asi tinoti katiti munamato vanhu vezimbabwe vose tipone muchirwere chindo our last hope is god thank you bye
isona zimbabwe tiri kusouth africa tiri kuchema kunoko chikumbiro chikuna munangagwa kuti ndo zvaibvira zviya vaitawo kuti vatitakure vaunzwe mumabhazi tiendeswe kudzimba kwedu tiri kuno kusouth africa coronavhairasi yachiri kuramba ichingowedzerwa mazuva apa mudzimba dzatinogara tinoroja mari yechikafu chaiyo hapana kumusha vanenge vakatarisira kuno kuti uchiwana mari yekuti uzotumira apa iwewe wacho hausi kutombonai chikafu vaisha pakaoma uye zvaita purezidendi vakamira mira netwamai purezidendi ndopa pretoria
adi vashamariri vestudio 7 komatanonoka wande nerimwe timu rese ndokumbirawo mukomatanonoka wande musatyorawo kodzero dzedu isu semadzimai munofangwawo kutiwo mukatorawo rume 3 motorawo kadzi 3 tesewo tikwanisewo kutaura pfungwa dzedu pano pastudio 7 nokuti ndo patinotokwanisawo kuti titaure pfungwa dzedu ndoda kutanga kuti nini sevashamariri vestudio 7 muchengetwe nashe kubva kuchirwere checoronavhairasi kwamuriko kukuamerica chisakubataiwo munzvengeswe nashe ndoda kutaurawo mafungiro angu ndiri kufunga kuti kuvatungamiriri vedu vemunyika medu nevachada kuzoita vatungamiri vachada kuzotitungamirira ndinongoti ngatidzidzei kuti tisangoda kugutsa matumbu edu chete kana kungofunga nezvedu chete panguva yekuti zvinhu zvinenge zvakanaka munyika like izvozvi zvinaudeta takagadzira mazvipatara zvedu kare takagadzira zvipatara zvedu kare tine zvipatara zvedu ike zvino taidai takungotsvakawo zvimwe zvinhuwo zvishoma pane kuti here tingatanga kundovaka nemidhuri saka handimunoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvatotiomira saka ngatifungei neramangwana redu nerevazukuru vedu kutaura chokwadi kuvakuru vedu vakuru vedu nokuti ndimi munoondonga zvinhu munofunga zvematumbu enyu chete musingafungi kuti remangwana richazovei revana richazovei hakuna anoziva kuti ramangwana redu rinenge ririchi isengeizvozvizvi korona mauyira yaita hapana aiziva kuti korona ichauya asi sitei takagadzira tagadzira nyika yedu zvakanaka tisingangofungi zvematumbu edu tisingangofungi zvokuda kungokwira ndege tisingangofungi zvokungomora mari taidai takagadzira nyika yedu nyika yedu nezvipatara ine mabasa vanhu vasina kana kubobuda kunyika kudzimwe vachinda kune dzimwe nyika ike zvine zvirushinjirwa kutambura vari kune dzimwe nyika nenyaya yekorona virus ndoyo kuti yakutoti mai vatsva dumbu baba vatsva musana hapana kwokuchemera kuti uende kuzimbabwe kwacho zvinhu zvakatopresa urugare kuti musouth africa macho kana kuti kupi kubotswana kwacho kwauri ikoko hauna zvechokudya saka ndopaunongoona kuti vakuru vedu kana korona iyi yazopera ndinokumbirawo kuti mutiitirewo mushe mumbofunga kuti vazukuru venyu gadziriraiwo future inotevera generation inotevera muvagadzirirewo kuti vazowanawo zvizvo kuti vatevo munyika medu takaitirwa izvi napurezidendi nhingi takaitirwa izvi naminista nhingi takaitirwa izvi nhingi nanhingi kwete zvokungoti mufunge imi pachenyu zvokudya pachenyu maita basa vanhu vestudio se
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezveutano pamwe chete nemamwe magavhuna ematunhu muAmerica vari kuyambira kuti zvirongwa nemitemo yakadzikwa mukurwisana nechirwere checoronavirus isabviswa pari zvino. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakange vakatarisira kuti imwe mitemo ichabviswa kuti vanhu vakwanise kuenda kuminamato yeEaster. Vanhu vazhinji vakaramba vari mudzimba dzavo pazororo reEaster. Musvondo rakaona vanhu vafa necoronavirus muAmerica vachipfuura makumi maviri ezviuru panoratidza sekuti vanhu vari kupinda muzvipatara nechirwere ichi vave kudzikira zvishomanana. Nyanzvi yezveutano uye vari mukuru webazi rehurumende rinoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci vanoti ino ndiyo nguva yokusimbisa mitemo yokurwisana nechirwere ichi vachiti vanotarisira kuti pamwe mukupera kwemwedzi uri kuuya zvinhu zvinenge zvave nani kuti imwe mitemo ingabviswa.
Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta. Love yako inofepeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day uniseketa, suwa rangu unochegeta. Nyangwe zviga nirengesa, ndiwe wacha nunipengesa. Wasa ndomba sane, mina nawe mele sandane. You make me feel like I can you, but I'll be your moon and your sun too. The one I give all of my heart to, a doctor or maybe a son too. Yeah, what's that don't pass on me no now it melts and on when I see you,
I wanna see you, I get so shy.
Bona, cook, moyo wangu no reketa. Unoda kukupepeta, love yako inopepeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day uniseketa, suwa rangu unochegeta. Nyangwe zviga nirengesa, ndiwe wacha unipengesa. Wasa ndomba sane, mina nawe mele tanane. Mina nawe sivele ngane.
kenge kenge. If I could only feel you, jino mwa kenge kenge.
Kuna Titan kanonzi penge penge sezo nguva yedu yapera regai tingotarisa zvanga zviri munhau mumwe murume wekuruwa padyo neHarare anoti iye nemudzimai nevana vake vari kunzwa zviri nani pari zvino mushure mokubatwa nekurapiwa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinotyira kuti mamwe mabhizinesi muzimbabwe achatadza kuvhurwa zvekare mushure mokurwisana necoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai netsu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti mosvera zvakanaka.
Soko izika tisenda bako VOA.